Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu 10/5/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura nhaurirano vachikurudzira kuti vashandi vasaratidzire kusafara kwavo nekuoma kuri kuita zvinhu munyika. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kuratidzira kwaro kwemazuva matatu kwapera nhasi uye kwabudirira zvine mutsindo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi, vachikurudzira kuti vashandi vasaratidzire kusafara kwavo nekuoma kuri kuita zvinhu munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura pakuparurwa kwenhaurirano idzo dzichaitwa pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi petripartite negotiating forum kana kuti TNF, vamunangagwa vakurudzira kuti vashandi vasapinde mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Vachitikuratidzira uku kunoputsa hukama pakati pehurumende nevashandi.
Let us shun the culture of militancy, disharmony and demonstrations. Like one writer says, and I think most problems will disappear if people talk to each other more.
Asi mutungamiri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vaudzawo musangano uyu kuti vashandi vachapinda mumigwagwa kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya yemari dzemihoro dziri kunzi nevashandi ngadziwedzerwe.
Yekuti kune mutemo uri kutaura kuti kuratidziwa kunenge kusingachabvumidzwe, hurumende iri kuzviramba iri kuti hatina mutemo wakadaro. Asi vari kuti tiri kuongorora tichiona kuti since pane mutemo weTNF wekuti vanhu vaite hurukuro, chishuviro chavo nekufunga kwavo ndekwekuti pamwe zhowezhowe ringaita shoma uye kuramwa kwemabasa kungaita kushoma. Asi isu sevashandi tinomira pabumbiro renyika reconstitution rinova iro rinotipa kodzero dzakakwana dzekuti kana tichinge tagumbuka tinogona kuramwa, kana tisingawane zvakakwana tinogona kuramwa mabasa, tinogona kuratidzira, tinogona kunyorerawo vari munzvimbo dzehurumende magwaro ekunyunyuta mapetition.
Munyori muZCTU vaJafet Moyo vati vaitawo musangano navamunangagwa pamberi pekuparurwa kweTNF uku apo pavati vasvitsawo nhona dzavo sevashandi. VaMoyo vati vashamisika kuti vamunangagwa havasi kutomboziva kuti mushandi anotambira mari iri pasi ari kuwana mari pamwedzi.
Kana anga ane doubt kuti ndizvo zvinhu zviri kubva kuvashandi paitaurirwa na Minister of Labour, nhasi azvinzvirateka. Saka ashamiswa achinzwa kuti kune vame vanhu vanotambira kana kuti less than 100 RTGS. Aratidza kuti ari kushushikana nekuti pane munhu here muZimbabwe angatambira mari yakadaro okwanisa kurarama.
Vakafano bata chigaro chemukuru wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaIsrael Murefu vaudzawo mutungamiriri wenyika kuti vemakambani vari kutadza kubhadhara vashandi kuburikidza nekusagadzikana kwakaita mari yemunyika.
Chekutanga inyaya yecurrency kana kuti yatingati mari iri kushandiswa munhu. Ndiro dambudziko rakanyanyisisa chaizvo nokuti mari iri kuzoerekana yachinja kuti munhu wangu akaisa US dollar yako mubank mangwana unogona kuzomuka ya imwe currency yakunzi RTGS currency. Kana uri investor unenge uchida assurance yekuti ndikaisa mari yangu kana nda kuzotora back return yangu ndinewana ne currency.
Zvichakadai vamunanga gwavati naurano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi ndidzo chete dzinokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa muupfumi hwenyika kana mapandiko matatu aya akazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vati ose hurumende vari kuvandudza mitemo yakawanda kuitira kuti vanoda kuzosima mari munyika vakwanise kuita mabasa avo pasina zvimhingamupinyi. Kuparurwa kwaitwa nhaurirano dzeTNF kwaitwa navamunangagwa kunotevera kupasiswa kwakaitwa bhiri remutemo weTNF neparamende. Mutemo uyu unosungira hurumende kuti isangana nevashandi nevemabhizimusi kaviri pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kuratidzira kwaro kwemazuva matatu kwabudirira zvine mutsindo sezvo muzvikoro manga musina varairidzi vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti sangano ravo riri kusangana mangwana kuitira kuti rizeye zviri kubva kumatunhu akasiyana-siyana. Asi vaudza Rachel weStudio 7 kuti varairidzi vazhinji vari kuda kuti kuratidzira uku kuenderere mberi kwoudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo.
Takutonetswa nevarairidzi vatisadi kuti tipidze nhasi, vakuda kuti tienderere mberi kuti zvichemo zvavo zvitange zvanzwikwa tisati tadzokera kumabasa. Kuratidzira uku kwafamba zvakanaka, taisa puresha hurumende kuti idirize panyaya yekuti masalaries edu apiwe ari either $500 on average, yatotambira iri maunited states dollars, kana vatadza votipa iri market equivalent. Izvozvo urongwa hwafamba zvakanaka zvokuti kuzopera kwaita zuva nhasi maschools anga akutorekoda attendance iri below 40%.
Mumazuva matatu aya muchiratidzira makakwanisa here kugara pasi muchitaurawo nehurumende?
Ichiri kumashure, ichiri kuda kutaura neshamwari yayo dzayo dzayakagadza muchinhu chinonzi Apex Council. Saka isu patinoita ruzha ndo vavanodana voti huyai titaurira nenyaya dzematicha, nyaya dzemacivil servants. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava vamiririre macivil servants. Saka kwataa kuenda kumberi uku macivil servants aakuzoona kuti kuApex Council ndo kunofira bhora redu. Vaakuti ngatichimbobatanei kusvikira hurumende yaona kuti zvainowirirana neApex Council hazvishande kwatiri.
Vamasarure, tiri kunzwa kuti izvo mutungamiri wenyika vamunangagwa nhasi vaisa ruoko rwavo pamutemo wetripartite negotiating forum. Munotambira sei chiitiko ichi?
Kugara pasi vanhu vachitaurirana kubva kumasectors ose, business, labor, hurumende, chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vapote vachiisa misoro pamwe chete vachitaurirana. Asi hurukuro dzose dzinoda kuti dzinge dzichikwanisa kuburitsa pfundutso tripartite negotiating forum ikazongove chinhu chekuti vanhu vasangane vachitodzvanyirira vamwe vanhu kuti mavhoisi avanzwike ndopaingazoshate chete. Tiri kufarira izvozvo, titi spirit yacho asi ngaichive yekutaurirana tichigadzirisa nhuna dzine vashandi, tichiita kuti nhuna dzevashandi dziadresewo vashandi vachinzwisisawo zviri kunetsa vanhu vebhizinesi asi pasina ari kudzvanyirwa muurongwa ihwohwo.
Nzira dzekuratidzira mabatirwa dziri kuitwa mumutemo mutsva weTNF uyu muri kudzitambira sei?
Nzira dzekuratidzira TNF mapepa ose atakaverenga tichiverenga magwaro aro hapana painodzvanyirira vashandi. Asi kana paine zvimwe zvataizwa zvaitaurwa musenati nasekesai nzenza zvisati zvichida kuiswa muact zvatisina kuona chazenge tichizozviona. Asi ngatirangarireka kuti act iri pasi pebumbiro remutemo, hakuna act inouya ichioverrida zvakanyorwa mubumbiro redu reZimbabwe.
Mati, misangano renyu richange richiungana mangwana richizeya mafambiro akaita kuratidzira kwenyuku, ndeapi matanwa mamwe amuri kutarisa?
Patiri kutotanga nhaurirano dzedu dzekuti tochifamba kuenda mberi sei dzatotanga. Vanhu vane matactics akawanda avari kusuggesta, vamwe vari kusuggesta ndichangopa imwe chete nekuti ndikange ndaemtaizvikazomekesa. Vamwe vari kutoti ngatichitoregei kuti tirege mabasa togara kuzvikoro, ngatiregei mabasa takagara pamahofisi evanhu vari kutinyema mari kuti vatione kuti shuvati kutambudzika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare naRay Choto weStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemabasa nevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Zimbabwe nasi yatanga kuita nhaurirano nemubatanidzwa wenyika dziri muEuropean Union ichiedza kuumbiridza ukama sezvo panga paita kurimirana kumuganhu kwemakore akawanda. EU yakabvisa hayo zvirango zvakawanda zvainge zvatemerwa vamwe vakuru venyika asi ikasiya vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nekambani yemauto yeZimbabwe Defense Industries. Asi sangano iri harisi kupa hurumende yeZimbabwe mari yebudiriro richisarudza kushanda nemasangano akazvimirira uye United Nations panyaya idzi. Vachitaura pamusangano wanhasi mumiriri weEU muHarare vaTimo Olkonen vati hurukuro idzi dzanga dzakanangana nekutaura nezvenyaya dzezveupfumi, kudyidzana, kodzero dzevanhu nezvimwe zvine chekuita neutongi hwejekerere. Saachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kuhurumende yeZimbabwe.
Zvakakosha kwatiri nekuti iye zvino sezvaunoziva kuti president vakati policy yavo iye zvino foreign policy nde engagement and re-engagement. So ndo rimwe basa riri kutoitika irori and tiri kufara nezvaitika and izvi zvakanaka zvikuru zviri kubasa riratanga kuitwa iri. Nekuti sezvaunoziva taimbodyidzana neEU pagore rega rega taipa beef 9,100 tons the beef dzichitipa kuma 50 million US dollars in foreign currency. Saka toda kuti zvichidzokera kwakare izvi plus iye zvino horticulture yedu maruva edu nezvimwe zvana peas tichada kutizotengesera kuEU. Saka tiri kuzvigadzisa ndozva zviri kuitika izvi.
Asi kavamwe vanenge vanga vachichema chema Honorable Paradza kuti hurumende inenge isiri kuzadzikisawo zvimwe zviri kudiwa nenyika dzekunze idzi zvakafanana nekugadzirisa mitemo kuti nyika ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika zvakanaka.
Izvozvi zvari kutaura neni ndiri kugwanda ndiri kutotungamirira timu yemaMPs tiri kutaura nevanhu nenyaya yebhiru rinonzi Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, ZIDA Bill. Izvozvi zvatiri kutaura pano tiri kugwanda ndatiri kutotenderera nyika tichigadzira mutemo uyoyo kuti tizoona kuti vese vada kuzoisa mari dzavo muno kutanga mabhizinisi avo muno muZimbabwe haachatambudziki zvaaimboita kudhara. Ende imwe mitemo pamusangano watakaita isu inini nebasa rangu sachairman weforeign affairs neEU ambassador kunoku kuHarare takabvumirana kuti zvavari kuda zvacho zviri kutoitwa. Nekuti vaida zvinhu zvina. Chekutanga vaida kuti tigadzire posa yavapo yezvino posa government yatogadzira posa takutoigadzira posa mutemo weposa. Vaida futi mutemo weIPA zvatikutomugadzira zvomutemo weIPA manje unongova kutoya muparliament. Vaida futi national dialogue president vari kuita futi national dialogue vakazotizve tiite implement mushande commission recommendation zviri kuitwa izvo na president pantori neministerial task force iri kuita izvozvo inotungamirwa navaziyambe. Saka zviri kutofamba. Saka vamwe vanenge vachingotaura havo asi basa riri kufamba.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vachitaura vari parunare vari kugwanda. Zvichakadaro kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuti vanoda kutanga kudyidzana nenyika dzainge dzakatemera Zimbabwe zvirango kana kuti dzakatemera Zimbabwe zvirango. Vemasangano akazvimirira oga vanoti kusungwa kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu munongedzo wekuti hurumende yava Mnangagwa haisati yachinja muririro wayo. Nhasi sangano reZimbabwe Peace Project raburitsa gwaro richiti kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vanomwe vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende munongedzo wekuti hapana chachinja kubva zvaenda vaMugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi nezvemaonero avo panyaya yemusangano weZimbabwe neEU uye nyaya yekodzero dzevanhu.
Ya, musangano wakakosha nokuti Zimbabwe inofanira kuti izvidzane nedzimwe nyika. Zvendingatotaura nezvekuti Zimbabwe yagarisa iri matingati muya muisolation. Saka nyika kuti ibudirire haingabudiriri iri kunze kwedzimwe nyika iri chitsuwa. Zvinofanira kuti tidyidzane zvakanaka asi sokudzivawo kwenyu kuzvikidzana uku kunofanira kuindirana nokuvandudzwa kwemafambiro ezveufumi nezvematongerwo enyika.
Asi munoona EU ichitanga here kupa hurumende yeZimbabwe mari kana kuti inongozviita kuburikidza nemasangano akasiyana-siyana kwete kupa hurumende mari sezviri kudiwa neyo hurumende yacho?
EU inogona kupa hurumende mari ndokunge hurumende yedu yabvuma kuti paitwe vamundudzo dzine chekuita nezvematongerwo enyika uye nezveufumi hwenyika. Kana tiki hurumende yaita zvisiri zvokunyepera vanhu, zviri izvo chaizvo zvemene, EU inogona kupa mari kuhurumende.
Asi tiri kuonawo vemasangano akazvimirira oga vanenge vari kugunun'una kuti hongu Zimbabwe iri kuvimbisa kuti ichavandudza zvinhu, asi munyika hapana zvinenge zviri kuvandudzwa. Munoona nyaya iyi sei uye zvingakanganisawo sei kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika?
Nyaya iyoyo ndoyendiri kuti veEU vangatongotanga kudyidzana chete zvakati simbei neZimbabwe kana yagadzira zvematongerwo enyika ikagadzirawo kufambiswa kwezveufumi ndokuti pave nokudyidzana. Saka nyaya iripo apa ndeyekuti zviri kutaugwa izvozvo nemapoka akazvimiririra inyaya yakakosha inofanira kuti igadziriswe. EU kana ichipinda munhaurirano idzi mucharangarira kuti EU yakatombozama dzimwe nhaurirano nehurumende yeZimbabwe asi hazvina kunatsofamba nengari yokuti nyaya yevandudzo yanga isina kuitwa zvakaperera.
Mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Tombotarisa zvabuda muongororo yakaitwa neFreedom House. Tine urombo, regai timbotarisa zviri kubva kuFreedom House. Toti sangano reFreedom House raburitsa gwaro rinotarisa nzira dzave kushandiswa mukudzvanyirira vatori venhau pasi rose. Gwaro iri reFreedom and the Media 2019 rinoti mashandiro evatori venhau ari kuramba achioma kwemakore gumi apfuura. Freedom House inopa zvibodzwa zvina zvepamusorosoro kunyika dzine ukama hwakanaka nevatori venhau. Zimbabwe, iyo iri muchikwata chenyika dzakaita seZambia, Tanzania, Angola, Egypt neLibya, yakapiwa chibodzwa chepasi chinova chimwe chete. Freedom House inoti mashoko anotaurwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vemuAmerica vachitsoropodza vatori venhau akonzera kuti vatori venhau pasi rose vaone kuti America haichabatsiri vatori venhau vanoshungurudzwa mune dzimwe nyika. Gwaro iri rinotiwo kunyangwe hazvo vatori venhau vemuAmerica vachitsigirwa nekuchengetedzwa nemitemo, kutaura kwavaTrump kuri kukonzera kuti vanhu vasavimba nevatori venhau. Nyika dzinorumbidzwa pamusoro peukama hwadzo nevatori venhau dzinosanganisira Ethiopia, Malaysia, Ecuador, Angola neGambia. Freedom House iri kushora zvikuru usawira pakati peChina neZambia, ichiti wakonzera kushungurudzwa kwevatori venhau muZambia nyika, uye munyika dzakaita seChina neVenezuela neSerbia dziri kushorwawo nekutyora kodzero dzevanhu. Muna 2018 zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakatumira kumusha mari inopfuura mazana matanhatu emamiriyoni emadhora. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa ndizvo zvinonzi zvinotumira zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana. Mukuru weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vanoti dzimwe nyika dzine zvirongwa zvadzinoteedzera mukutambira nekushandisa mari inobva kunze kwenyika, asi Zimbabwe haina zvirongwa izvi. Vagundani vanoti Zimbabwe inofanira kuva neurongwa hwekuunganidza mari iyi ichiiswa muzvirongwa zvinobatsira kukura kweupfumi hwenyika. Kuti izvi zviitwe, vagundani vaudza Tanonoka Wandi weStudio 7 kuti Zimbabwe inofanira kuva nemitemo yakajeka kuti zvive nyore kuzvarwa zvenyika zvinoda kuisa mari yazvo mune zvemabhizimisi.
Madiaspora remittances imari iri kubatsira mhuri zhinji muZimbabwe. Sekuziva kwenyu, mari dzinohorwa o dzinotambirwa nevanhu muZimbabwe ishomanana, uye mhuri zhinji hadzitorina vanhu vacho vanoshanda zvatingati formally employed. Kune mhuri zhinji dzinotosupportwa purely nemadiaspora remittances. Mari idzi hadziperere kusapota mhuri chete. Imariwo dzinozopedzisira dzasvika even mukubatsira yatinoti maexternal payments atinoita. Saka mari iyoyo iri kubatsira zvakanyanya kuti tigone kuita maimports into this country. So diaspora remittances, makada kunyatso kuongorora kumakore ose adarika, imari yatingati it is sustained mhuri zhinji neekonomi ino yeZimbabwe to a very great extent.
Then pasina mari iyi zvadaro zvakamira sei munyika?
Pakadaro paine gomba guru ringanga rakakreatwa nekuda kwekudaro. Sezvandamboreva kuti mhuri zhinji dziri kusapotwa nethis diaspora remittances, kunyangwe nemaimports ari kusapotwa. Dai paine gomba guru, zvinova izvo zvinogona kukonzera yatinoti balance of payments crisis. Saka pane zvino kunyangwa hazvo balance of payment yedu iri mucrisis, but I think madiaspora remittances ari kumoderata crisis iyoyo kuti isanyanye kuonekwa. Chimwe chingadaro chiripo, dai urombo hwakanyanya kuwanda mukati memhuri zhinji zvichikonzerawo kuti tingadai tine kututsumwa kwakati kurei necrime rate yakati kurei.
Imimi semunhu ane basa rekuona nezveupfumi hwenyika, mungati mari yacho iyi iri kushandiswa zvakanaka here?
Kazhinji zhinji madiaspora ari kuuya akanangana neyatinoti subsystem. Mwana ari mhiri kwemakungwa ari kutumira vabereki vake mari yokuti vagone kurarama, vatenge zvinoita kuti vararame munguva nenguva. Vashoma vari kuunza mazimari akawanda for productive purposes, andingati aya mainvestments and so forth. Ivavo vashoma, vazhinji for subsistence survival.
Chii chingaitwa kuti mari iyi ibatsire pakuru?
Dai tanga tine maprograms ourongwa hwokuita harness this diaspora monies, tomachanela kune yatingati maproductive investments kuti tigone kukudza ikonomi yedu, chingava chinhu changa chakanaka kwazvo. Tine zvinhu zvatinofanirwa kuita senyika kana kuti sehurumende kuti tichenese kana kuklina our investment environment kuti tigone kuattract even diaspora money into investment. Ipapo tinogona kuona diaspora money ichishanda zvakanyanya zvikuru kusimudzira upfumi hwenyika yedu.
Mukuru weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mhuri yekwaMasendeke inoti haisi kufara zvachose nemabatirwo ari kuitwa mutumbi wemwanakomana wavo uyo akapfurwa akafa musi wa15 Chivabvu kuminda yemangoda kwachiyadzwa kumanikaland. Mhuri iyi inoti yanga isati yaona mutumbi wavaTerence Masendeke kubva zvavafa mwedzi wapera, asi vakazoona nezuro uri kuparire nyati wahospital. Mutauriri wemhuri yekwaMasendeke vaRichard Masendeke vaudza Rachel weStudio 7 kuti vari kurwadziwa zvikuru nekunonoka kuri kuita post mortem kuri kuitwa nehurumende.
urongwa hwemwananga kurwa kwachiyadzwa hatitozivi kuti zvichafamba sei nekuti tanga takamboudzwa zvichiratera kunge papostmortem musi wechina china chacho pachakasvika vakabva vachinja dete vakati chipiri chinova nezuro patakaenda ikoko gweta rakatibatsira kuti titenderwe kuona mutumbi saka patakaona mutumbi uyu takabva taonawo zvakatikatyamadza asi varipo nekuda kwekuti patakatenderwa kuona ndofunga hazvina kuvaitira zvakanaka vakabva vaita senge varamwa kana kuti tatyora mutemo ndokubva vatisaka haachabudiriswa postmortem nezuro asi akanga aakuora aakushuka aakubva ganda
vamasendeke muri kureva here kutiko kubva musi wa15 chivabvu manga musati maona mutumbi wemwana wenyu
hongu takanga tisina kuona
ndechipi chikonzero changa chichipiwa kuti mutadze kuona mwana
patakaendawo kune vemapurisa tichida kunoona mutumbi pacho nekuutora kwamutare takanzi hazvigoneke kusvikira aitwa postmortem inova yakanga yakanzi ichaitwa musi wa25 June
vamuri kuti vakabva varamwa kuita basa ndaanaani ava nai vamasendeke
zvakaitika ipapo vakanga vari kusection yaitwa postmortem yacho kune mukuru akanga ari ikoko akapa instruction yekuti tiratidyewo vaikwana kutoradza vachendo dzavatirisea pana pamapurisa eipapo mapurisa ndiwo akazotizivisa nekuda kwekuti kana postmortem yapiwa date mukatongopfuura nguva yacho iyeyeko whatever reason zvaakureva kuzoti matokundikana zuva iroro saka paitaurwa kuti zuva rinogona kuva free inogona kunge kuri anyway around 18 July sakutaura kwavaita
pane matanhe here amuri kutora semhuri tichitarisa kuona kuti izvo kubva musi wa15 chivabvu kusvika nhasi June 5 pane nguva yakareba mwana haasati avigwa postmortem haisati yaitwa
matanho atiri kutora ndeyekuti ndakaendawo kumagweta saka magwetawo ndakazobatsirwa tikakwanisa kunyora application kuhaikoti kuti postmortem itwe nekukurumidza sezvo muzimbabwe magweta haasi kufamba zvakanaka taura kwandiri kuita nezuro takaona asvuuka kunge munhu adirwa mvura inopisa zvinoreva kuti ganda rake raakubva uye aakunhuhwa
ko iye akapfuura mwana wenyuyu ataziswa here naye vamasendeke
mapurisa anoti ari muusungwa asi hatina update yekuziva kuti vakaita sei naye chatakaudzwa ndechekuti musi wa17 May mushure mekunge apfuura mwana musi wa15 May ainzi aendeswa kumatare edzimhosva asi hatizivi kuti matare edzimhosva ekuti kubva ipapo kusvika pari nhasi hatina update yekuziva kuti mutemo wakaita sei nanyakubara mhosva
pane mashoko here amungapewo kune veruzhinji pane zviri kuitika
mashoko andinoda kupa kune veruzhinji ndeyekuti deno mwana wedu akwanisa kubatsirwa nekukurumidza takwanisa kumuchengetawo nekuti pachivanhu hazvina kumira zvakanaka kuti munosvika pakuona munhu abva ganda onhuhwa achiiswa mamwe mazuva futi andi kuti 18 July vaiti kana pane zvazomukawo pakati kuwana mukana tichakutenderai kuti azoitwa postmortem asi vaidzora zva18 July ese zviri kutirwadza nekuti akasiya mudzimai ane mwana ane 3 weeks uye mudzimai wacho akaitwa operation ari kuchema kubva musi wa15 May kusvika izvozvi murume wacho asati avigwa
avo vanga vari vaTerence Masendeke baba vaRichard baba mudiki vaRichard Masendeke vachitaura vari parunare muHarare naRichoto weStudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona nhasi tanga tiri kunzwa kubva kuvatsigiri vedu vepafacebook yeVOA Shona pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi.
Hello, makadi zvenyu?
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Uri muri kutaura naPeter Mayavo ari kuZimbabwe mukadoma.
Ehe, kwakadii kukadoma uku?
Aiwa, kukadoma hakusi raiti because zvinhu hazvisi in order. Mapuraizi haasi kukwanisa kana kuasi kutaurika because ukasvika nhasi unonzwa chinhu cho ukachitenga ukabvunza puraizi wabva kuumba uchiziva puraizi usvika mushoko uchita puraizi imari woudzwa utiriga nemhanya pamba donotra uchidzoka mari yawaudzwa iyo wouna yakwira futi saka zvinhu hasi kuita zvakanaka ifini vanhu vemarobhas akawanda nenyaya yekuti havasi kuwana mari vanhu vakuita zvechirobhasi vangoda kufamba ku8 o'clock vakutobatwa vakudzipwa wakutemwa nemabhemba saka hazvisi kunatsobuda zvakanaka
saka dai maiwana mukana imiwe kutaura nehurumende maiti chii
ini hurumende ndaikwanisa kuiudza kuti dai yakwanisa kutichinjirawo mabond or atiri kuti maRTGS taiuzawo maUS dollars
ndiagripa inichinoi
kwakadiko kuchinoi uku
kuchinoi tiri vatano hamene kuri sei kuunited states uku maone rangu ndekuti zviri right kuti matisha arambe achienda pasiwaki nokutika mari dzavari kutambirisira zvishoma tichita sakukwira kwaita zvino iko zvinosvika richengwa $100 per kesa saka iyo vachihora $600 hazvibatsire vachitenga shuga $100 per kesa iya ane vabereki kumusha ane vanhu kumusha saka mari yavo inofanira kuti kwirei sezvo
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tashika kumagumu echirongwa chedu ini ndini Blessing Zulu ndokushaya mina standekile Mhlanga munaudze isiNdebele.
So we see